Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 3, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri kuchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Benjamin Mabenge vachiti pane vamwe vanhu vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika kuburikidza nekukanganisa zvinhu munyadza zvehupfumi asi vachiti havasi kuzobudirira. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mashoko akaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube nezvemamiriro ebhajeti renyika anoratidza kuti nyika haina utungamiri zvapakuti vakawanda munyika vave muurombo hunotyisa. Vatori venhau veNews Day nhasi vasungwa nemapurisa pasi pemutemo mutsva uchangodzikwa weData Protection panyaya yavakanyora yegakava repanovigwa vanhu kuGlen Forest Memorial Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Benjamin Mabenge vachiti pane vamwe vanhu vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika kuburikidza nekukanganisa zvinhu munyadza zvehupfumi asi vachiti havasi kuzobudirira. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamarinda eHeroes Acre muHarare, vaMnangagwa vati pane vanhu vavasina kuda kusoma nemazita vavati vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vati nyangwe zvose zviomesei vachakunda muhondo yezveupfumi.
While yesterday the war was fought on the battlefront, the Second Republic is well aware of the machinations of our detractors who are fighting us on the economic front.
Hondo yekutanga yechimurenga takarwira musango nepfuti, asi hondo yechipiri yatiri kurwa iko zvino ndeyeupfumi hwenyika yedu. Tinoziva kuti kune vavengi vari kutirwisa, asi hatifi takasarenda. Ticharamba tichirwa, tichirwira upfumi hwedu nenhaka yedu kusvika takunda vavengi vese.
Never surrender our economy.
Ataura akamirira mhuri yavamabenge vaei mabenge vatenda hurumende nebato rezanu PF nekuvapa chiremerera chepamusoro-soro chegamba renyika.
Your Excellency, Fred Martin Matanga arira apa. Akava mwana wedu wekwamabenge by birth and by nature. Bataka zivangwana weZimbabwe yose by calling. Since then, the family and the nation have shared him and his values and principles to Zwana Nasa. Naizozo, Murekwa Mavengi, in order to pretend like me, Your Excellency, your entire government and the ruling party, tinotenda nebasa ramakabata panguva yekurwara kwomwana wenu, nebasa rabatwa kubva musi kwaatisiya nokusvika patave nhasi neramangwana remhuri yedu yose. Tinokutendai, Your Excellency. I thank you.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi Vati vanotenderana nemashoko avamunangagwa ekuti magamba anofanira kuremekedzwa.
Chandingangoda kuwedzera kusimira radza pane zvataurwa nemutungamiri wenyika nhasi tiri kunzvimbo yemakuru eNational Heroes Circle kwakuchiriga baba vedu retired Brigadier General Mabenge. Mukuru wenyika atiwo atsanangurira kuti vamabhenge vanga vari munhu wakabuda munyika inoyi vaenda makore mashoma shoma makwazvo vachienda kunobatana navakomana navasikana vakasunungura nyika ino. Zvanga zvisina kunyorova, ranga riri basa rakaoma kwazvo raida ushingi kuti kukunda matambudziko ose aisanganikwa nawo muhondo kurwisana nevapambepfumi varungu verudzi rwechibritish vanga vakapamba nyika yedu. Zvinhu zvatinofanira kuramba tichicherechedza kunyange iko zvinotatarisana nezororo remagamba National Heroes Day. Tinofanira kucherechedza vakomana nevasikana ava vapenyu nevakazorora nevakasara ikoko vasina kukwanisa kusvika munyika ichipikirwa, nekuti basa ravakakura rakakoshera tose zvisinei nokuti tinobva kune mapato akaita kana kuti tinopinda chechi dzomutoo upi. Takarwirwa tese, tinofanira kucherechedza.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalos Siziva vati havasi kuona kuremekedzwa kwemagamba iko zvino.
Maita basa isu setripusi tinotungamirwa navachamisa tinoremekedza magamba enyika because we value their contribution to the liberation struggle. Tatinoziva ndechekuti tinofanira kuita finish and finish business of the democratization project, because panyaya yechimurenga panga pane nyaya yeupfumi, nyaya yekusimudza vanhu vatema nenyaya yekuti vanhu vatema vaende makodzero ekuvhota. Ndo nyaya dzati kuita advance kuti tipedzise basa rakatangwa nemagamba akasiyana kubva kuna Lookout Masuku, vana Nikita Mangena, vana Chikepo, vana Joshua Mukabwe Nkomo nevamwe wamagamba. Takataura setripc kuti August we declared kuti mwedzi wekucelebrata maheroes, yatinoti the month to celebrate our heroes and heroines of the liberation struggle.
Brigadier Mabenge vaizivikanwa nezita rekuti Comrade Fred Matanga munguva yehondo yechimurenga. Vakaberekwa mugore ra1954 kuzvishavane. Kubva muna 2010 kusvika muna 2014 vaive nhengo yebhodhi reZBC. Vakambovawo nhengo yebhodhi reZimbabwe Defence Forces Commission. Vasiya mudzimai amai Rose Jema nevana vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga.
Mutungamiri webato rinodzokorora, mapurisa nhasi asunga vatori venhau veNews Day akavapomera mhosva yekutyora mutemo weData Protection Act nenyaya yavakanyora yegakava rinonzi ravepo pakati pekuti ndiani muridzi wenzvimbo ine marinda eGlen Forest Memorial Park muHarare. Vasungwa vanoti mupepeti mukuru webepanhau iri Wisdom Mudzungairi, mutori wenhau Desmond Chingaire uye gweta rekambani iyi vatatenda chihokora. Bepanhau iri rakanyora nyaya yekuti mumwe ane zvikamu muGlen Forest Memorial Park, Joseph Richard Krongovich, ainge apotera pamuzinda weEU munyika sezvo aiti aitya kuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata gweta ranga richimirira vatatu ava vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu.
Hongu mapurisa emuZimbabwe nhasi vasunga mutori wenhau weNews Day anonzi Desmond Chingarande. Zvakare vatora mukuru webepa reNews Day ano editor weNews Day anonzi Wisdom Mudzungairi, pamwe chete nekambani inotsigisa bepa iri inonzi Alpha Media Holdings. Vari vatatu kudaro vapomerwa mhosva yekuti vakatyora chimwe chikamu chemutemo weData Protection Act.
Vange vachipomerwa mhosva yei?
Vachinenedzerwa kuti pane nyaya yakaburitswa mubepanhau reNews Day yaitaura pamusoro pezvekuGlen Forest Cemetery, ichiburitsa nyaya yekuti pane chimwe chikamu cheGlen Forest Cemetery chisiri kushandiswa zviri pamutemo, zvinopa njodzi yekuti mamwe makuva avepo achazosvika pakufukunurwa nekuda kwegakava riripo rekuti zviri kuitwa pamutemo here kana kuti hazvisi. Mapurisa azoperera pakutora mhinduro dzavo vari vatatu. Mushure mangu vatora mhinduro dzavo vati vachambozeya uye kuferefeta zvakare pamusoro penyaya iyoyo, vozotizivisa mumazuva anotevera kuti urongwa hwavo hwakamira papi.
Pane vamwe vatori venhau vati vambosungwa here vabhamu vachipomerwa mhosva dzekutyora iwo mutemo weData Protection Act?
Vanhu vatotanga sekuziva kwandinoita, uyu mutemo uchiri mutsva, hausati wanyanyisa kushanda zvakanyanya. Especially takatarisa chikamu chacho chavasungirwa, vashoma-shoma vanhu vati vabatwa nacho vasungwa pamusoro pechikamu ichocho.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano razivisa nhasi kuti hapasati pave nemunhu akabatwa nechirwere chemonkeypox, icho chiri kuwanikwa kune dzimwe nyika, asi rikati vanenge vaona vachiita mapundo asinganzwisisike vaende kune vana chiremba kunovhenekwa, sezvo iri imwe yezviratidzo zvekuti munhu abatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti zvinofadza kuti chirwere ichi hachisati chasvika munyika, asi hurumende yeZimbabwe inofanirwa kugara yakagadzirira nhomba dzekuzobaya avo vanenge vachibata chirwere ichi kuti chisapararire, sezvo chiri nyore kuzadzana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Chandinoona Marvelous ndechekuti monkeypox inenge yapararira kunyika dzakati wandei. Manumbers akati wandei ari kuUSA kune like 5,000 and something. Of course kuEurope kunewo manumbers awanikwa. I am not sure kuti testing ine anything to do with it here, kuti matesti ari kuitwa zvakakwana kune dzimwe nyika. Asi chirwere chokuti kana even muUS munomu hatisi kuona vanhu vakawanda vari kuya kuchipatara nemonkeypox.
Munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere ichi kuti agara akazvigadzirira?
Chaangaziva nacho ndecho chirwere chinoparadzirwa kuvanhu. Munhu akaita monkeypox anokwanisa kuparadzira kune vamwe. Saka kana ukaita contact nemunhu ane monkeypox, that's one way to know. The other way ndemasymptoms emonkeypox anosanganisira iwo atingati mapundu kana rash yakada kufanana nerash yechicken pox. Koitazve kukosora, marespiratory symptoms, sore throat, koitazve kupisa muviri. But the main thing kuita contact nemunhu anenge ane monkeypox.
Chirwere ichi chikasvika kunzvimbo yakadai seZimbabwe, kunyangwe bazi rezveutano riri kuti havasati vaona chirwere ichi, ingagone here kuchirwisa Zimbabwe?
Inokwanisa kuchirwisa chirwere. The good news nemonkeypox ndeyekuti tinoti case fatality rate, vanhu vanoshaya nemonkeypox vashoma. Of course masymptoms erasha ya anokwanisa kurwadza zvichilasta kana even 2 to 4 weeks sometimes, but most people will recover. Saka chinenge chidiwa kutevedzera maprotocols kusanganisira kuti vanenge aita chirwere aitwe isolation, uyezve awane yatinoti supportive care. Supportive care zvinhu zvakaita semafluids, pain control, zvekungoti kumaneja masymptoms munhu achipora, uyezve vaccination. Mavaccine haasati anyatsa kuwanda pasi rese. Saka that's one thing that hurumende inofanira kunge yakagadzirira kuti vaya vanenge vabatwa nechirwere nevanhu vari around vanhu vane chirwere vawane mavaccine vari at high risk. And mamwe magrupu ari at high risk anosanganisa ngochani, for some reason it seems like ndokwa yatanga kunyanya kupararira. So it would be important kuti vanhu ivava vakurumidze kubayiwa nhomba yemonkeypox.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reparamende re House of Representatives muAmerica amai Nancy Pelosi vaita musangano nevatungamiri wehurumende yeTaiwan muguta guru renyika iyi reTaipei kunyanga hazvo China iri kuratidza kusafara nerwendo urwo. Nezuro amai Pelosi vakaita musangano nemutungamiri wenyika iyi amai Tsai Ing-wen. Amai Pelosi ndo munhu mukuru mukuru wekutanga kubva kuAmerica mumakore makumi maviri nemashanu kushanyira Taiwan inova chitsuwa chinonzi neChina idunhu rayo. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House unoti kunyangwe kukaurai ndinodzokorora. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House unoti kunyangwe kuurayiwa kwemutungamiri weAl-Qaeda Ayman al-Zawahiri kuAfghanistan mukupera kwesvondo kwakakosha, America iri kuramba yakaisa ziso rayo pane vamwe vanopfurikidza mwero vachidyidzana nechikwata ichi vari muMiddle East, Africa neAsia. Chikwata cheAl-Qaeda chakavambwa muna 1988 naOsama bin Laden uyo akaurayiwa nemauto yeAmerica muPakistan. Chikamu chedu chatunotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro namukoma Trinity Munyaradzi Zivayo vanobva kwaChakohwa kwaMutare avanoziva munyaya dzemimhanzi nerekuti DJ Olo Matete. Mukoma Zivayo ndiwo zvakare muridzi wekambani inoita zvekuvaka yeMashonaland Construction Company iri kuLancaster mudunhu rePennsylvania muno muAmerica uko vagere. Vakabva kumusha muna 2018 vakasvikoendirira mberi nemabasa avaiita vachiri kumusha anosanganisira yekuvaka dzimba pamwe nekuridza mimhanzi mumabiko nemumagungano mavanokokwa. Nekuona kukurawo kwedambudziko rezvinodhaka mune vechidiki vari kumusha, mukoma Zivayo vakabatsira kuumba chikwata chemimhanzi nemitambo chevechidiki chinonzi Coconut Entertainment chiri mumusha wekambuzuma muHarare. Vanoti izvi zvave kubatsira vechidiki ava kuwana zvokuita pamusoro pezvo vachizviwanira mari kubva mumitambo nemimhanzi zvavanoita. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoitawo zvekuridza music tichiofa maDJ services kune vanenge vachiita mafunctions avo akadai semagraduation party, mabirthday parties. Tinoofa PA system kune vanenge vachida PA system. Tinoofa zvakare maservices edu kune vanenge vachiita michato. Iri basa ratinoitawo maweekends separt time, but basa redu hombe tine kambani yedu inonzi Mashonaland Construction inova iri kushanda munyika muno meAmerica pari zvino.
Mabasa api amuri kunyanyoita muri kuMashonaland Construction?
Tiri kunyanya tiri kubata tiri kuMashonaland LLC, Mashonaland Construction Company inova iyo inoita zvekitchen remodeling, basement remodeling, bathroom remodeling. Tunoita framing, we do exterior and interior painting, we do home remodeling. Ndingangoti tinoita zvese zvine chekuita nedzimba dzemuno muAmerica. Pari zvino ndo basa redu zhinji ratinenge tichiita nguva dzese. But kana ichinge yasvikawo nguva yekuzorora nguva yemaweekends sekutaura kwandaita, ndo patinobudawo tichienda kunoridzira vanhu mumhanzi nekuvatandadza nenzira dzakasiyana-siyana.
Zvinhu zvamakatanga mave muno muAmerica here kana kuti zvinhu zvamaita muri kuZimbabwe?
Zviri zvekuridza mumhanzi zvinhu zvatakatanga tiri kuZimbabwe. So patakazongouyawo kunoku tichibva tangopfuurirawo nebasa irori. So hazvisi zvinhu zvatakatangira hedu kuno, zvinhu zvatakatangira tiri kuZimbabwe mugore ra2008 kusvika pari zvino tichiri kungozviita. Zviri zvekugadzira dzimbawo takazvitangawo zvakare tiri kuZimbabwe, but zvinozongotisiyanei nekuti mavakirwo anoitwa kuZimbabwe nemavakirwo anoitwa dzimba kunoku akatisiyanei. So tazouyawo kunoku ndo patakazodzidzawo maitiri avanozviita kuno tichibva tatangawo kuita zvedu tega. Ndoo pakazomuka Mashonaland Construction inova iri kupa maservices kune vanhu vakasiyana-siyana.
Ndezvipi zvimwe zvamuri kuita zvekubatsirawo vangava vanova vezvikoro kumusha
zingava nharaunda kwamunobva kwachakohwa.
Mushure mekunge tauyawo kuno kubudikidzawo nenyaya dzatinenge tichinzwa dzinenge dzichitika kumusha dzekuti vechidiki vakuita zvemadrugs, vari kuita zvakasiyana siyana, takaedzawo nepatinogona kuunganidza vechidiki tikaforma dance group. So ndokwavanoswera vachidzidzira kutamba, vachidzidzira izvo zvemumhanzi, vachidzidzira angave matarenda akasiyana siyana. So tine vari kutungamira chirongwa ichochi. So tine programu yatakavhura yegroup rinonzi Coconut Entertainment. Mukaenda paFacebook munovaona varipo, ndevechidiki vakati vandei vanenge vachiuya nematalents akasiyana siyana vachishare. So zviri kuvabatsira nekuti vari kuwanawo mari kubva kwazviri, nekuti vanohaiwa munzvimbo dzakasiyana siyana vachienda kunoita showcase matalenta akasiyana siyana, kungave kutamba, kungave kuimba, kungave kuridza mainstruments. Vari kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachiita basa irori. So ndinofara nekuti zvinhu zviri kubudirira, zvinhu zviri kufamba zvakanaka chaizvo, nekutiwo vari kuhaiwawo nevanhu vakasiyana siyana. Zvakare kuno kuwo tiri kubatsirawo kuvabhadharira maschool fees. Vashoma vacho vatakasarudzawo kubatsira ivavo, tiri kubatsirawo nemaschool fees. Tinotumirawo hembe dzekuti vapfeke dzakanaka, tinotumirawo zvinhu zvekuti vashandise pavanenge vari kuita basa irori.
Imo muno mudiaspora tinonzwa vamwe vachiti kusina mai hakuendwe. Matambudziko apo amuri kusangana nawo?
Ichocho ichokwadi, nekuti tiri mubasa redu rekuvaka dzimba iri rine matambudzikowo aro, ekuti kazhinji kacho pane hatinoita tinoti mabids, ekuti unenge uchibhidha mabasa wo muchida kutorawo mabasa akati kurei kuti muite. Kazhinji kacho tinonyanya kuzosangana nematambudziko ekuti pane karusarura ganda kanoitika kana muchinge muri kubhidha imomo. Ndoo mamwewo matambudziko mazhinji atinosanganawo nawo. Kwoitawo mamwe matambudziko ekutiwo kana muchinge mapedza basa vamwe havadi kubhadhara.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe mukoma Trinity Munyaradzi Dliwayo, vanozivikanwa zvakare nerekuti Olo Matete, vari parunare kuLancaster mudunhu rePennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Bato reZANU-PF raburitsa mashoko richishora kushanya kwemutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica, amai Nancy Pelosi, kuTaiwan. Mashoko aya aburitswa nemutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa, vachita America iri kuda kushokosva China. Rwendo rwaamai Pelosi ruri kushorwa zvikuru neChina, iyo inotora Taiwan sedunhu rayo. China yanga ichishora rwendo rwaamai Pelosi ichiti mauto ayo anogona kutora matano. Asi amai Pelosi vaudza vatori venhau kuti rwendo urwu rwanga rwakakosha sezvo vanga vachida kuratidza musiyano pakati peutongo hwejekerere nehwekumbunyikidza vanhu nekutonga nedemo. Vati Taiwan iri kuratidza chaedza mudunhu iri, kwete zviri kuitwa neChina. Amai Pelosi nechikwata chavo vakasvika muTaiwan nezuro vakasimuka nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF watafadzwa mugwadi.
Chimiro chiripo ndechekuti sokutaurwa kwazvaitwa nemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano weZANU PF waChristopher Mutsvangwa, the party national spokesperson, ndechekuti musangano weZANU PF une hukama hwakasimbarara neushamwari hunodakadza nebato rekuChina rinotonga recommunist part of China. Naizvozvo mukuirirana kwedu, bato reCPC kubudikidza neutungamiriri hwao rinomira nemusangano weZANU PF nenyika yeZimbabwe.
Vanomira nemipango vadzakaita sei vamukwadi?
Kunyangwe pose patinotsoropodzwa nezina maturo kana kuitirwa zvakashata kana kurongerwa tende nenyika dzekumadokero, vanomira nezvo. Isuwo semusangano weZANU PF nenyika yeZimbabwe sebato riri kutonga kubudikidza nemutungamiriri wedu vamunangagwa, tinoshora danho ratorwa nenyika yeUnited States of America kutumira mutauriri mukuru weparamende yavo kunzvimbo iri pasi peutongi hweimwe nyika, in this case China. Nyika dzose dzinodyidzana neChina pasi rino dzinoziva kuti China zvinoreva mainland China, zvekare tichisanganisira neTaiwan Taipei, chinova chitsuwa chere anda utongi weChina.
Sika, pane chakaipa here kuti America itumire nhumwa kana kuti mutauriri wedare reparamende kuTaiwan?
Chimiro chokudenha ndo yainzi aggression mchizonzwa kare kuchinzi nyika zairovana zvinotanga neaggression yakaita seiyoyi kudena nyika yakazvigarirawo nyika dzakazvigarira kutsvaga kuda kukanganisa kudyidzana pakati pezvimwe nyika nechina saka isu tazvishora sebato rezanu PF kuti aiwa hazvitenderwi izvozvo zvavaita hazvina kusiyana nokungokara katonzwa kuti pika wekuamerica weparamende yavo awane kwaari kuguruve uko achiita zvaanga achiita achionana nemadzimambo edu ikoko achiitawo zvaanga achiita ikoko zvino zvingaita here hazviiti saka ndo zvatataura kuti zvaitwa neamerica zvinonyadzisa hazvitarisirwi kunyika especially nyika huru dzinokondirola kana kuti dzine chekuita nezvekufambiswa kweupfumi pasi rese dzowanikwa dzichitarisana neminondo nekuda kwemaitiro aitwa neUnited States of America
asi kaisi kodzero yeamerica here kudyidzana netaiwan kana ichida nekuti kaiyo taiwan inozvitora senyika yakazvimirira ichida haina kumbobvira yaenda pasi peutongo wechina
hazvitenderwi kuti vanhu vanongobva kwavabva vachicharika mudzimba dzevamwe kana munyika dzevamwe China is a sovereign country. Sovereignty yayo inosanganisira neTaipei, Taiwan. Koivo vanozongokaruka vaenda kunyika dzevamwe, voenda kunodenha ikoko. Zvina kunaka izvozvo. Zvinokanganisa kudyidzana pakati penyika pasi rese. Zvinokanganisa kuirirana pakati pedzinyika. Zvinokanganisa zvekare kudyidzana kwavanhu pasi rino rose.
Vanga vari mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Mashoko abva kunava Chris Mutsvangwa, mushambadzi webato rezvematongerwe enyika rezano PF, maererano nemaonero akasiyana ari kuitwa nenyika yeAmerica neChina pamusoro pokushanya kwasachigaro wedare reCongress rokuAmerica Mai Nancy Pelosi kuTaiwan. Anofanira kujekesa pachena mashoko iwayo ava Mutsvangwa kuti mashoko ebato rezanu PF haafaniri kunge ari mashoko enyika yeZimbabwe.
Nechikonzero chei?
Nokuti pano mutsauko mukurusa pakati pebato rezanu PF rezvematongerwe enyika nenyika yose yeZimbabwe. Ndaona mune mavara okuti Zimbabwe yakati maererano nebope iro reiro. Ndinopokana nazvo kuti vanotaura mashoko avataura vachibatanidza Zimbabwe nezanu PF kunge chinhu chimwe. Zimbabwe nezanu PF mapoka akasiyana. Zanu PF ibato riri muZimbabwe. Zimbabwe haizi mubato rezanu PF uye haizi zanu PF yoga. Zanu PF ibato mugari womuZimbabwe, bato nevanhu. Saka mutsauko ipapo unofanira kujeka.
Ko, munoona sei iro gakava pakati peAmerica neChina pakushanya kwaMai Pelosi?
Hazvinetsi nokuti kuno murayiro kana kuti maitire ebasa pakati pedzinyika dzinoryidzana. America neChina inyika dzinoryidzana mune zvakawanda wanda zvekubikwa kwefuma, mabhuzimisi nezvakawanda wanda. Saka pano murayiro wamaitirwo ebasa okuryidzana kwenyika pasi rino. Zvinotaridza America neChina dziri mbiri. Zvozotaridzazve America nedzimwe nyika. America, China nedzimwe nyika pasi rino. Saka pana maitiro okuryidzana. Kana paita gakava, tinotarisa maitiro akawiriranwa.
Tinotenda mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.